nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera, Gumiguru 26, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva gumi kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wechipiri mbudzi 5. Musangano weZANU PF wepagore wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Hurumende inoti rwendo runo yakavandudza chirongwa chepfumbudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi kwasara mazuva gumi kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wa 5 mbudzi. Mapato makuru maviri eDemocratic Party neRepublican Party ave kuita chipata-pata kupendera urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo iyi. Vari kukwikwidzana zvine mutsindo ndevaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika pari zvino amai Kamala Harris. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti hapana kujeka kuti ari kufarirwa nevanhu kukunda mumwe ndiani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sokuti ndichitarisa mai Kamala Harris nevari kuvabetsera vanosanganisira vamwe vanozikamwa chaizvo vomumaRepublican Party vakaita sana mai Liz Cheney, mwana weformer vice president weAmerica kuna vaBush, vaCheney, vaDick Cheney. Uri kufamba kana kuti wakatombofamba naamai Harris achikambena kukambenera kuti aiwa musavhotera munhu wokupati kwangu vaTrump, voterai amai Kamala Harris nokuti vaTrump vakati vakati. Zvinobva zvaratidza sokuti zvichandorerekera kuna amai Harris nokuti handisati ndavona muDemocrat unenge achibatsira vaTrump kana kuti zvekare handisati ndavona vamwe vakuru vakuru vomupati yamaRepublican vakaita samafomer president vari kubatsira vaTrump kukambena.
Izvozvo zvamuri kutsanangura izvo zvodzidzisa veruzhinji kuti kudini takatarisana nesarudzo iyi.
Ndinoona sokuti ni amai Harris vanenge vachandokunda mberi kunoendawo kuno kuti vane zvibwe zvitedza zviri kuvabatsira tinoti maheavy hitters ayaya ari kuma pato ose ari kukutsirana kuti vaTrump vasadzokerazve pautongi hweAmerica.
Tinonzwawo kuti mari dzakaunganidzwa nevari kukwikwidzana dzekushandisa musarudzo iyi hadzina kunyanyosiyana. Zvinovasiya vakamira papi mukutsvaka rutsigiro?
Hongu kumaruku pamwe dzingangenge dzichingova dzakada kunofanana kuti vadi vazvishambadze pamaTV apa, asi vari kuzamawo vaTrump vachitaura zvavanoda kuita nokuti vaTrump ka vanenge vanokusimba kokuziva kuziva kuma bizimusi kuti munhu unodei vobva votaura zvinoda vanhu izvozvizvo vamwe vanhu vanoda kuti vanhu vasina mapepa muAmerica ngavakandwe kunze ndiyo zvavanenge vachitaura izvozvo chero zvavo vachizoshayiwa simba mberi kunoenda uko asi vano hungwaru nouchenjeri nedzidzo dzokuma bizimusi uku kwavaimbova kuziva kuti munhu chaiye chaiye chii chaanoda mapromisi aanoda ndeapi anhasi nyange zvisingandoiti kumberi uko ndisingari zvangu vanenge vachinyepa asika ndidzo politics ndokwandoona kusimba kwavo kuti vangangondohwinira ikoko semunhu unonatsokuziva kudhonza vanhu kuti vaite zvavanenge vachida zvichibvira noruzivo rwavo rwokubhizinesi uko
shoko rimwe chete ramunosiyirawo vateereri pamusoro pesarudzo tichipendera
chihombe ndechekuti tomirira musi wacho vanovhota vanhu voenda vondovhota zvakanaka zvinopa chidzidziso kunyika dzapasi rose kunyanya Zimbabwe kuti hapafaniri kunge pachirovanwa kutukana iwo achingova maelection achazodzokazve makore ari kutevera
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio. Pagore, we National People's Conference wapera nasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Musangano uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti Industrialize and Modernize Towards the Attainment of Vision 2030. Musangano uyu wakatanga nekusangana kwePolitbureau muHarare nechipiri uchizoteverwa neCentral Committee nechitatu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvisungo zvabuda mumusangano uyu sezvo vatori vedu venhau vakanyimwa mvumo yekukavha musangano uyu. Inoti yakavandudza chirongwa chepfumbudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa senzira yekuti nyika iwane chikafu chakakwana. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Murongwa hutsva hwekuvandudza chirongwa ichi, hurumende inoti munhu anofanirwa kutanga achera makomba ose kuitira kuti apiwe mbeu yekudyara, kotereza yekukudza neyekuberekesa pamwe nemushonga wekuuraya muchenje newekuuraya makonye erudzi rweamiwem. Vachitaura svondo rino pakuparurwa kwekupiwa zvikwanisiro kuvarimi vekuchegutu, mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonal and west amai Evelini Ndoro vakati mbeu, fotereza nemushonga zvinopiwa chete varimi vakachera makomba nekuisa uswa pakati pemaraini emakomba kuchengetedza unyoro kana mvura ikaita shoma.
Ita makomba maplots matatu ndiye achatanga kuwana mainputs. Handiti emaplots ake matatu wachera maplots ako matatu ane mastandards atinotarisira kuti zvinangwa zvedu kaunti maobjectives edu epfumbudza aite sei abudirire.
Amai Ndoro vakati pamusoro pendima nhatu dzechibage dzinenge dzine makomba ekudyara chiuru nemazana mana ane makumi mashanu nemaviri kana kuti 1452 pandima imwe chete izo vaiwana makore apfuura gore rino varimi vari kupiwawo mbeu dzenzungu, binzi, masunflower nesoya beans kuti vadyare pandima yechina.
Tinokurudzira kuti tiite maplots matatu echibage, kwaita one plot yemalegumes anova macrops akaita senzungu, binzi, handiti kwaita plot one imwe yemaoilseeds zvirimwa zvinotipachi mafuta handiti ana sunflower ana soya beans.
Mumwe akapiwa mbeu yechibage inosvika makirogiramu gumi nefotereza yekukudza mbeu inoita makirogiramu makumi mashanu neyekuberekesa makirogiramu makumi mashanu zvakare amai Rosemary Makaranga vanorima vari panzvimbo yerailway 28 kuchegutu vanoti vakatochera makomba kare.
Chaidiwa kuchera makomba zvikamu zvedu zvitatu zvemakomba teka uswa kubonga pakati pemaraini yedu zvakanaka kuti agozotichengetera unyoro kuti kana mvaika neshoma unyoro unochengetedzika.
Asi amai makaranga vazvipoterezaya vari kupiwa ishoma uye vanowandirwa nesora kana mvura yanaya nekudaro vanotarisira kupiwa mushonga wekuuraya sora.
Taidawo kubatsirwa nemishonga yekusipureya sora. Tiri kuzokurirwa nesora kuti tisasvike pagoro redu rakanaka. Uyezve edzaisai vari kutipa ishoma.
Mumwe murimi ari kutarisira kupiwa mbeu nefotereza ndianai Chipo Mangurenje ava vanorima vari paHope Village kuchegutu kwakare. Amai Mangurenje vanoti vakachera makomba avo nekuisa uswa izvo zvinokurudzirwa nana Mudhumeni.
Pago ipapo tinotofanira kutoona tani. Pabhloku rega rega rinenge rine makomba 1452. Tofanira kuona tani chibatu. Kana wamanager chaizvo izvozvo zvaunenge uzonipinisa.
Mumwe murimi vaDavid Maxson vanoti zano rehurumende rekupa varimi mbeu vanenge vachera makomba rakanaka sezvo zvichiita kuti vasatengese mbeu nefotereza zvavanenge vapiwa.
Saka wakatanga wachera wogomba wanaro rokuisa mbeu havana paunopindwa nokukwazi kutengesa mbeu.
Panyaya yembeu dzechibage mukuru wekambani nouchika mhando dzembeu yechibage yeAgriFeeds vasocial shava vanokurudzira varimi kudyara mhando dzembeu mbiri kana nhatu kuitira kuti mvura ikaita shoma vanokohwa uye mvura ikawanda vokohwa zvakanyanya.
Varimi tokurudzira kuti musangodyara mbeu hwani ingadyara mbeu dzikona kusvika 3 pamunda penyu kuitira kuti kakauya drought unenge uri safe.
Mukuru wesangano rinomirira varimi rezimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti kuti varimi vatange vachera makomba kuti vapiwe mbeu idano rakanaka, asi vana Mudhumeni vanofanirwa kuona kuti vanhu vadyara zvirimwa zvacho here nekuti vamwe vavo vanogona kutengesa sezvavaingoita makore apfuura. Chirongwa chepfumvudza gore rino chiri kuitwa pasi pedingindira rekuti goguru pandimadiki. Zimbabwe yakatarisana nenzara zvichitevera kushanduka kwemamiriro ekunze uko kwakavhiringa gore rino. Sangano reWorld Food Program roti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika kusvika panguva yekukohwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga. Hurukuro na amai Wendy Madzura. Amai Wendy Madzura murimisi mukuru wekambani yembeu yeSidco Zimbabwe. Tinokuchingamidzai mai Madzura paStudio 7. Tiri kunzwa kuti mune zvirongwa zvakawanda zvamuri kuita nemadzimai munyaya dzekurima, asi nhasi ndakukokai kuti tinzwe kuti nepane mwaka apa iko zvino nyaya dzinoda kutarisiswa ndedzipi dzingadzidzwa nevamwe varimi, zvikuru madzimai. Tinonzwa kuti musha mukadzi ndivo vakabata minda mizhinji kumamisha uku.
Zuva ranhasi tinoda kuti titaurewo zvakare nenyaya yekukosha kwemabhajet kana kuti kurongeka panyaya dzekurima. If you fail to plan, you plan to fail, vanodaro patsumo yechirungu. Saka zvakakosha kuti tikakundikana kuronga tinenge taronga kukundikana. Hino munyaya dzekurima idzi tinokurudzira kuti ngatirongei zvinhu zvedu nenguva tichitarisawo kuti enga uye tinozviwanepi nemutengo wakanaka kuitira kuti tikwidze inonzi profit margin kana kuti tirime zvemhando yebusiness.
Ndezvipi zvinofanira kutariswa nemurimi pakusarudza mbeu yekudyara?
Mukacherechedza munogona kuona kuti imi sarudzo yechirimwa, sarudzo yembeu yekudyara mumunda inofanira kunge yakatungamirirwa nekuti murimi akateyei. Tikacherechedza chibage chine mhando dzakasiyana siyana dzinogona kusarudzwa zvichienderana nekuti chekutanga oda kutengesepi, musika wacho unodei, chechipiri uri kuteya kutengesa sechinyi, igreen mills here, isilage here, chikafu chemombe kana kuti chezvipfuyo, kana kuti uri kurima kuti uwane sadza yatingati grain saka tinokurudzira kuti isusu muzive kuti makarima makateyei kuitira kuti muve munotarudza mbeu zvinenge zvichitungamirwa naizvozvo
hakuna kwatakambosvikonzi gezai maoko tidye muriwo kunonzi gezai tidye sadza ngatisimbirirei pachibage nhasi ndopa nedumbo apa tipatsanuririrei mbeu idzi
kumhando dzembeu dzamunogona kusarudza kune tsuro inova iyo inokasika zvakanyanya pamusika kuibva kudarika dzimwe dzose zvichisiyana nekuti nharaunda inodziya kana kutonhorera zvakadini tochibva pashuro toenda pashoko shoko tinowanikwa ichiwanikwa ichiibva iyo mukati mazuva ari pakati 117 kusvika ma125 days iyi imbeu yatinokurudzira yakambopuwa dingindira rokuti kwai mukadzi usainde nekuda kwokuti munguva pfupi pfupi inenge yatoibva zvadonaka pamusha hapaiti zhara shoko iriko inowanikwa ichinzi 419 kana kuti 437 kwaane shokotsa inova inobatsiridza zvakare ana mukanya kuti aiwa gohwo riripo rinobuda zvakare ipapo tochibva ipapo tochienda isusu kumbizi ana manjenjenje ganda revasikana uko tinowanikwa tichiwanikwa tine 555 iyo yanetsa zvakanyanya pamusika nekuti kwose inokwana ingava green millies ingava mbeu yekuti mudasadza marima makateya silage kuti muche multiple cropping kwose inowanikwa ichikwana 555 iyoyi tochienda isusu kushumba gohwo rinodzova imiwoye imi uko tine mbeu dzakasiyana siyana asi iyi mbeu inenge ichikurudzirwa kune vane madiridziro kana kuti vanorimira kunharaunda zvinowana mvura yakawanda tinowanikwa kuti tine 659 tine 661 tine 657 mbeu dzose idzi dzinoita zvakanaka dzichipa shanga chena tochiti zvakare tine 608 inova iyo shumba tsvuku inopa tsanga dzeyellow yakanaka zvakare kusilage yakanaka kuita green millies kwose inokwana tochibva tochienda kuzhou gohwo rinokura kudarika rimwe rose muzimbabwe muafrica mose hakuna mbeu inopindirana nenzou pagohwo tine 719 tine 727 mbeu yekuti mukarima kunyange kunzvimbo dziya dzinonaya kana kuti mukakasira kuidyara kuregion 1 region 2 munowanikwa muchiwana gohwo renyu repamusoro tinenge tichikurudzira kuti muwanikwe muchiigamuchira muchiidyara yakapuwa chipo cheinonzi drought tolerance kureva kuti inoshingirira zvakanyanya muzuva ndapota hakuna mbeu inoikwa iyi haibakwi nedrought kana zuva richinge raita kwenguva yakareba mbeu inobakwa nedrought asi unoda mbeu inoshingirira kumazuva akawanda ndapota inoi drought tolerance hakuna mbeu inoinonzi drought resistant
saka kunana region 4 region 5 uwouko vorimei manje
kune vari ku region 4 region 5 dai waro majigara mbeu dzitsanga diki tine sila inova iyo mapfunde machena tine sc smile anova mapfunde matsvuku zvakare ne sc xh 102 inova iyo mapfunde matsvuku matsva ane gohwo rinodarika 5 tons kusvika kuma 7 tons pahekita imwe chete mapfunde matsvuku anenge achinyanya rimwe akateya kubika doro saka zvakakosha kutanga wawana musika wacho asi chazvanakira vana gmb izvezvi votenga dzose mhando dzemapfunde vanotenga matsvuku machena nemutengo wakanaka saka munokwanisa kudyara mapfunde zvinokurudzirwa zvakanyanya
mudzimai ari pamusha ochibatanidza mbeu idzi sei kuti zvivewo nepundutso
kuti akwanisewo kurima mbesa dzemuriwo dzakasiyana siyana mumunda nekuda kwokuti tinoda kuti pave nefood security hongu asi panofanira kuitawo zvakare health security saka gore rino nemwaka watakatarisana nawo murimi wose anofanirwa kuwana ane chaarima vechidoko vanobva vachirima something
shoko renyu rekuonekana nemurimi nhasi roti kudini
mwaka wanhuwira musatenge mbeu pose pose musatenga mbeu pasi pemuti imwe inenge yakangopendwa yangotorwa mudura ndapota tengai kune zvitoro zvinozivikanwa kuti zvinotengesa mbeu chaiyo chaiyo nekuti mari yakakosha ngaishande painofanira kuitira kuti muwane pundutso nekuti kurima ibhizimusi sidhiko uriwo musha wegohwo guru
tinokutendai mai madzura nekuva nesu pachirongwa chanhasi vateereri tinokutendai nemiwo tokushuvirai zvakanaka mumwaka uno ivai nesu zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutaura navaAdonia Muzezewa vanoye vasingaone vachiita zvemimhanzi vachitaura nesu vari parunhare kuzvishavane asi vachibva kumberengwa avo vari kuti vari kuitawo dambudziko rekuti vange vachikwanisa kuwana zvikwanisiro zvekushandisa pamwe nekuti mimhanzi yavo inge ichitsikiswa ndokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMuzezewa
munharaunda.
Vamuzeziva, tinonzwa kuti imi muri gwenyambira kana kuti muri mune zvemimhanzi. Mungatiudza pamusoro pebasa ramunoita.
Chokwadi ndiri gwenyambira ndiri mune zvemimhanzi. No nika mimhanzi yakasiyana siyana ichitendero zverudo kungura zvose izvozvo zvinokwanisa kunge ndichiita mitambo yakasiyana siyana iyoyo. Adonia Muzezewa ndakaberekwa mugore ra1990 musi wa25 September ndikaenda kuchikoro kuno kumberengwa kunonzi kushimba shava primary ndikazoita dambudziko ramaziso ndava nemakore 9. Ibva ipapo mugore ra2000 ndabva ndaenda kumusume kunodzidzira Braille sezvo ndanga ndisingachaoni. Ndikadzidza kusvika pafomu 4. Panguva yandanga ndiri kuchikoro ndaita zvemusic inenge yekuridzambira kungoimba maakapela saizvozvo ndichifamba uko ndichiita zvechikoro uko ndichiitawo zvemusic ndichifamba kusvika ndanopedza muchikoro changu asi handina kumira kubire zvemimhanzi nekuti ndanga ndinoshimudza kuti ainda sikisa mhanzi yangu yaendewo munyika yaekuona vanhu semunhu asingaoni kudanda yaigona kuzowana kurarama nekuraramisa semunhu ava nemhuri. Saka shungu dzangu dzepakungoti music yangu dai yagona kundikona vanhu dai maprodusa agona kundibatsirawo nekundirekoda kurukundira uku kuti chipo changu chiendeyo kumberiwo ndikasikamawo ndigona kuzorarama zvakanaka mangwana sezvinoita vanhu.
Saka chii chiri kutadzisa kuti munge muchivana vanhu kutamutsikise mhanzi yenyu?
Chekutanga inhau yemari, mari yekuti upinde mustudio munhu unondo uchiitsvaga uchishayiwa. Saka semunhu asingaoni muno muzimbabwe tinorarama tichiita zvekukumbira, vamwe tichipinda mumabhazi, vamwe tondeyaona mashopu, vamwe vanogarawo pasi vachiridza, vamwe tipindewo muzvikoro tichiridzawo mbira. Seni ndo zvinhu zvandinowanza kuita kupinda muzvikoro tinoridzawo mbira. Unoonawo tusens, unoonawo kudai chisipo maboarding schools kwatinombopinda, unoonawo chisipo kuda chekugezera nechikuwacha upenyu huchitovandudzika. Asi mari yekuzoti upinde mustudio inobva yazorema kubuda. Saka ndopanozongofira tsoro yangu ipapo kuti ndiwane mari yekupinda mustudio. Uyezve pane zvandakambodzidzisa izvi mukana kuti zvinge panana YouTube sapa paindaneti zvinge zvida mari zvose izvozvo kuti unge uchizviita. Saka Adonia Muzezewa challenge yana yandiri kuti asi kuwana mari nekuti munhu akatongozvigarira kumusha ndongotsikisa muziki yangu ndonzi muziki yako yevose ndapafoni zvotopera zvakadaro.
Saka tingati here zvine chekuitawo nezvamuri zvekuti muri munhu asingaoni?
Munhu asingaoni chokwadi ndechekuti chinongodiwa ruoko. Kana ukakwanisa kuwana ruoko hunogona kukusimudzisa kuti ubve pachikamu chaunenge uri uchienda pane chimwe chikamu. Ndoona sekuti ndo zvindagona kubatsira nekuti kazhinji kacho munhu asingaona wagara unoda yatingati helpi pachirungu kutabve papoint A achienda papoint B. Saka izvozvo izvi zvinenge zvichingoda mufundisi kuite zvakanaka.
Saka rubatsiro rwei rwamuri kutsvaga kune vakateerera pane inongura?
Chokwadi ndechekuti Adonia Muzezewa haana zvikwanisiro zvekuridza. Ndira yandiri kutoshandisa ndakaitiwawo neshamwari yangu anobva kumasvingo uku yakangondana wakandipawo sechipo inyonganyonga mbira kura kuti kandikanzi Adonia uri kuda kuti zvoita show ndina kufanira kuchitsvaka kuti ndohaya maitiro ndakakwana kuti ndichinoridza. Apa pakuhaya pacho unenge usina mari yekuti ngoshaya. Saka ritori dambudziko guru iroro kuna Adonia haana chekuridza.
Ko vandau kubatai vanokubatai papi? Vamuzeziwa,
namba yangu yewhatsapp inobatika +26371525167.
Dzokororai
+26371525167. Ndiwo kwandinobatika pawhatsapp.
Manga makateerera kuna vaAdonia Muzezewa vanoye vasingaone vachiita zvemumhanzi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, muimbi wekuJamaica Burning Spear akafadza vanhu vakawanda vakaenda kunonzwa achiridza munhandare yeGlamis Arena muHarare svondo rapera. Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Muimbi wa msambo we reggae, Benning Spear, uyo akaberekwa ku Jamaica, achinzi Winston Rodney, makore makumi manomwe nemapfumba muadarika, akafadza vanhu vemuZimbabwe nemumhanzi wake. Vanhu vanopfuura zviuru zvinomwe vakazadza Glamis Arena, vachida kunzwa muimbi uyu. Benning Spear ari kufamba achiimba munyika shoma dzemuAfrica pasi pechirongwa cheOne People Africa Tour munyika dzakaita seKenya, South Africa uye Zimbabwe. Muimbi uyu anoti ari kufara kuti ari muAfrica uye kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzaari kuridza pasi pechirongwa ichi.
Zvinofadza kuuya kuAfrica, uye chimwe chinofadza ndechekuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pasi pechirongwa cheOne People Africa Tour.
Anosimudzira zvemitambo aishanda nechikwata chaBenning Spear muZimbabwe, vaTerence Maporisana, vanoti vari kufara kuti showa yavo yakafarirwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Mumwe muimbi wemusambo wereggae, Tinashe Munengami, uyo anozikanwa nerekuti Selo Culture, uyo aivewo pachikwata chevaimbi vaibatsirana nemuimbi wekuJamaica uyu, anoti ari kufara zvikuru nemukana waakapiwa, akati akanzwa kusimudzirwa.
I want to kunzwa kufara to be part of the lineup show ya Elder Benning Spear. It simply shows kuti reggae music, it's a universal language. Yeah, you can see even the attendance.
Mumwewo mudzimai anofarira nziyo dzaBenning Spear anogara muHarare, Lorraine Musenkezi, anoti ari kufara zvikuru kuti ukama hwemarasta munyika uri kuramba uchisimbawo kuburikidza nemimhanzi yeshasha dzakaita semuimbi uyu.
As a rasta sister, patakanzwa kuti Spear ari kuuya, we were like so excited, taitofara, tikatotishi. Our African teacher ari kuuya zvekudaro.
Vanongura nezvemitambo vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo, vanoti kuuya kwaBenning Spear muZimbabwe kunoratidza kutyidzana kwakanaka pakati peZimbabwe neJamaica, vakati ngaivewo kurudziro yekuti Zimbabwe ionewo kuti vaimbi vayo vawanawo mikana yekubudawo vachienda kunyika dzakaita seJamaica.
Ichaonawo kukosha kwekuramba chisimudzira vaimbi vedu vapote vachiendawo kune dzimwe nyika nekuti vagone kuzivikanwa kunyika dzakawanda. Kuuya kwaBenning Spear muZimbabwe chiitiko chinofadza chaizvo. Tichitarisa kuti pa1980 paindependence pakauya Bob Marley, mumwe muimbi mukuru wekuJamaica. Saka Jamaica neZimbabwe nyika dzinobvidzana zvakanyanya.
Mushanti mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo, Dr. Bigisa Mwanda, vanoti zvinofadza zvikuru kuti kuuya kwaBenning Spear munyika hakusimbaradzi ukama neJamaica chete, asi kuti kunobatanidzawo Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica, sezvo nziyo dzake dzichisimudzira kusununguka kwevanhu vate.
Wangu kuno tipa ukama wakanaka na Jamaica, asi zvakare kuno nyanya kutipa ukama wakanaka muAfrica yese nekuti Benning Spear nziyo dzake mukadzichechedza dzinotaura pamusoro yekukwidzikwidziridza zvinoitwa nevanhu vatema, vangave vari muno muZimbabwe, vangave vari muAfrica kana vari kudiaspora.
Benning Spear anoridza musambo weroots reggae unodonongodza magariro evanhu vemuAfrica, kusununguka kwevatema, uye unowanzorumbidza mwari wechitendero chechirastafarianism anoshedzwa kuti Jah. Benning Spear akaberekwa muSwakurume 1945 kuSt Annes Bay kuJamaica, uye anonzi aive shamwari yepedyo yaBob Marley, uyo akava muimbi wekuJamaica akauya kuzoimba muZimbabwe muna 1980. Mushure maBob Marley kwakauya Jimmy Cliff muna 1983, uyo akafadza vanhu nedzimbo dzake dzinoti Many Rivers to Cross, I Can See Clearly Now, The Harder They Come, Struggling Men nedzimwe. Vamwe vaimbi vekuJamaica vakashanyira Zimbabwe vanosanganisira Sizzla Kalonch muna 2010, Luciano muna 2015, Chris Martin muna 2016 nevamwewo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kwasara mazuva 10 kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Musangano weZANU PF wepagore wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Hurumende inoti yakavandudza chirongwa chepfumvudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mngela nginjabulo, emsaka zonwe Studio 7, ngomgqibelo mhlaka 26 2024 ngokhipha Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Le Congress ngomnyaka ka 2027, abantu bezali PF bazakhuluma. Ukubana bamfuna ngubani? Akukho kimi ukuthi mina ngibakhulumele, bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo.
Badlala ingqondo kubandla lezano PF ngoza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka 2028.
Silahlekelwe esigabeni sedibulashaba komlaliland ngoba nguye obesikhokhela esibini zonke zonezidibulashaba komlaliland.
Bathi thibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarupi. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane lohlelo liphuma lendaba lijona lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badlala ingqondo kubandla lezano PF ngoza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa ingasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Kulabo afuna ukuba uMnangagwa ahlale embusweni, labanye abathi kumele asuke esikhundleni isikhathi sakhe esilawulwa isisekelo sombuso singafika. uMnangagwa usekhulume kathathu ngodaba lolu esithi usefuna ukuyaphumula. Kodwa kulabanye abakubandlaleli abathi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Kudamzaga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo.
Lokho kuyadithemayinwa ngabantu. I-Congress izafika, sile Congress ngomnyaka ka-2027, abantu bezali PF bazakhuluma. Ukubana bamfunayo ngubani? Akukho kimi ukuthi mina ngibakhulumele, bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo, bengathi befuna omunye yibo. Kodwa njalo nje ubaba umnankagwa yena engathi hatshi mina isikhathi sami sengisebenzile, sengisebenzile, angisafuni nguye. Akula muntu onganjani ungamforce.
Kodwa manje ukhona yini ombone ngizana ngangena khona?
Embabona abanengi kakhulu, sibanengi kakhulu kuzana uPF, thousands bakhona abangangena. Kodwa okuchakathikile ukuthi ubone ukuthi umuntu lo uzagwanisa yini ukuthi efuqe ilizwe lephambili njengo okwakwenza ubaba uMnankagwa. Umuntu lo le vision yini efana nale vision esetshintshe ilizwe kangaka eka baba uMnankagwa. Abakontenders bakhona sibele bafuna babe bebaningi, kodwa okusalayo abantu bezizana iPF babazabona ama-CV lama-manifesto ama-individuals ukuthi lo ufanele na kumbe kafanelanga from cell level.
Ye, abantu bathi i-vision bani naleyo ilizwe lidosa zima kangaka? Kambe ukhona umuntu ongakopha into enje?
Abantu ikuthi okuhlupha ukuthi okuqala abantu abavali ukuthi bezwisise. Ungahlala phansi ubambe i-document lenalo kuthiwa Vision 2030, yikho lapho oyabona khona ubungqungquthela obuvela eZimbabwe. Uyabona ubunandi obe program leyani. Ayitsho ukuthi ngoba uMnankagwa yedwa, wena la ukhona ngapho e-America lami nginje, kumele sicontribute ku-Vision 2030. Okwesibili, le vision esiyitshoyo leyo, lo othi into ziba nzima, lo muntu akavuli amehlo ukuthi ebone okuhle okwenzakalayo elizweni. Abantu kumele bevume bebone ukubana ilizwe nxakade selilibi alisoze litate amalanga ukuthi lilunge, liyathatha isikhatshana ukubana lilunge. Yikho umongameli wathi 2030, ngoba wayekwazi ukuthi ngo-2024 liyabe lingakalungi, but sebe sisiya khona ukuthi lilunge. So khathesi esingathi ngesingisi ngama-economic indicators ayatshengisela ukubana ilizwe liba mnandi. Lalaba ababonayo be-UN nabe International Monetary Fund labo batshengisa ukuthi hayi i-economy iyasukuma. So lo ozahlale ethi hayi akuna okwenzakalayo, athi lowo muntu sithi akavula amehlo ebona ubuhle benzakala lapha elizweni, maybe kahlale eZimbabwe.
Umnumzana Gutamsaka, ukuhlanganiswa i-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla le-ZANU-PF, sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi, ingcweti kwezembusazwe ezimeleyo.
Ukudlephana soze kuphele kuZANU-PF, into yabo into ebudene nje ukuhlala kudletshwana. Ikuthi nje into yeZANU-PF ihlala ingaqondanga. Omunye uzobhowa kwakutsho ukubana ZANU-PF sinjonjo. Wayesazi ubani ukhuluma ngani. Njengobana kunje i-confusion naleyo, uMnangagwa usezikhulumele yena yedwa wathi hayi yena is a constitutionalist, isikhathi sakhe singafika uzasuka atshiye lo munye. Ngivumelana le culture naleyo and ngilesifiso sokubana ilandele i-culture ukubana isikhathi singafika uyasuka lawe off the stage. Ngoba amaNdebele abakha isizwe esesabekayo bathi kusina kudedelwana. Ngingazi ukubana uzayitshiya yini i-culture njalo. Angayitshiya i-culture njalo uMnangagwa yokubana abantu bazi ubana kusina kudedelwana. Uzakhunjulwa iminyaka leminyaka ngokwenza khonoko. Kodwa ke baplanta i-culture ye-violence sukela kudala, ikubona namanje sekuthrethena nayo yonke indawo. Engethemba ukubana asonto ezaba serious siluze le
mpepha. Kodwa ukhona yini ombonayo ongabambi intambo, ongathatha intambo? Mnangagwa ngathi hayi mna namhla sengijiya bafoyi. Ukhona yini?
Njengoba umsanga ayitshilo ukubana iZANU-PF lama-members amaningi, angeke siyithathele lokho. Banengi esibaziyo, abanye sixoxa labo esikwaziyo ukubana ba-capable. Kodwa ke nge-culture yeZANU ngiyazi ukubana sizakhethelwa isidlova eza esizathatha umbuso okodlame njengoMnangagwa, kumbe sizakhethwa ngodlame. Leyo we are rest assured ukuthi bonke abantu abalungileyo abakuzalana abanjengomsaka kabasoze basondezwe eduze kombuso, sizalethela isidlova.
UMnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe ezimele, besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Lamlela ntwandwe, ukukhothama kwenduna uMarobi sokuthiye izakhamizi zedile bashaba zimadolo nzima. Izihlobo labaphansi kwesigaba senduna etshoniyeleyo bathi kumele luhlolisiswe kabanzi kudaba lolu. Kubika u-Albert Ncube.
Bekulokufuthelana edale ebelihlezi emzini wakumarupi ngolwesithathu eneziphathamandla zikarhulumente lemuli yakumarupi kuxoxisana lomgcinisihlalo weGwanda Rural District Council uMnumzana Mphathiswa Ncube, oyetheswa mlando wokuqoqa kwelatshwa kwenduna eHarare engavumelananga nemuli. Ngalokho abakumarupi bathi badidekile ngendlela enduna edlule ngayo emhlabeni. Uyisekazi wenduna etshonileyo unkosikazi Angeline Moyo uthi basele bele mbuzo edinga impendulo ngokubhubha komntanabo obekhathazwa likhanda kodwa obhubhe esekhupha njalo egijinyiswa yisisu.
Ukuhamba kukamafizi hhayi akungijabulisayo, ngoba usuke lapha angimbonanga lokuthi usuke njani kumbe kutheni. Angisithiye inkinga enkulu, uthe siHarare ube vele ngumuntu ohlutshwa likhanda, kodwa ikhanda lakhe libe selingcono. Sesisizwa khona kaHarare sokuthiwa ube sehuda sebulawa yisizwe esihlanza ukuthi ukuhambe njani asekwazi.
Kodwa omunye wemuli uMnumzana Chris Marupi uthi bazamelela ubufakazi bukadokotela ukuze babe lesiqiniseko zalokho okuthethe induna.
Ukuba lokuphatheka egula ekhala ngekhanda ngoba esezabhubha lapha uke waya eGwanda wabuya ezokwelatshwa, yikho esebuya esiHarare esizama ukuyadinga ukwelatshwa khonale lapha aphelele khona. Lokho asinabufakazi la kubo ngoba sisamelele i-postmortem yengasitshela konke lokho. Siyakwazi ukuthi umuntu angaphupha kuba le nkulumo eziningi-ningi zemicabango eminingi-ningi eshiyeneyo.
Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwenduna uMarupi osanda kutshontshelwa imota entsha ayiphiwe nguhulumende umakhalekhukhwini le mali. Abamtshontshela lokhu babehlome bephelele ngembhobho emkhulu lemncane njalo bambopha imbila zikakonde banyamalala. Abakabotshwa abantu laba. Uyise omncane uMnumzana Molisa Nare uthi lesi siga sihlukuluze induna engqondweni okungaba kudale ukubhubha kwakhe.
Aze athathele imota kwabuya abantu ababili. Abantu labo kanyana bebelobhobho babuya straight bayengena endlini lapho bebelele phela lokhosikazi wabo. Lathi sicabangela khona ukuthi okunye kungabe kuyingokhoneko okunye okumhlukuluzeleyo kakhulu ngoba ubephathekile. Waphinda futhi le stress zonezo zokuthi imota ihambile. Silahlekelwe esigabeni sedibulashaba komlaliland ngoba nguye obesikhokhela ezintweni zonke zonezo ezikudibulashaba komlaliland.
Osaphethe ubuduna bakwenhlamba entebhe uMnumzana Jeffrey Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi uMarupi udlule emhlabeni ongasakhulayo.
Siphakathi kosizi ngalokho okwenzakaleyo kuthiwa ngomunye wethu uChief Marupi. Yikho kusihlukuluzile kakhulu ezimpilweni zethu. Umubeli ngosakhulayo ube ngasiyo nduna endala umuntu omdala ungumfana okhulayo ukuthi ube ngumuntu obengazathi uyafundiseka ngokubusa kwakhe ube ngasiyo umuntu lwana olokugcukwa hayi umuntu nje obeziphilela nje impilo yakhe.
Othengisa izitolo zabombuzi mbili lapho induna ebivame ukuchitha khona isikhathi lezakhamizi uNkosazana Brenda Maphosa uthi kumethusile ukukhothama kukaMarupi.
Hayi, ube ngaso umuntu umsindo bengakaze ngibone senza umsindo esigwetshisa kuhle valelise nxa sihamba sivalelisa Maphosa sengihamba sale kuhle sabonana kusasa. Mina okukhuleni kwakhe mbone ngama-lastdays lapho ngibone izogada kuphela kuyawathenga i-drink isikwanda kususela khonapho fela ngizambonana ngezwa ngezokuthaya uJeff Udasile. Bamangalisa kakhulu ngoba mina ngesingami bengingacabangeli vele bengibe-shocked ngoba bengingacabangeli ukuthi ngumuntu ongasithiwe.
UMarupi wagcotshwa ukuba induna ngomnyaka ka-2012 uthi omkakhe njalo uzafihla emathuneni angakibo kusasa kulandela ukubhubha kwakhe esibhedlela se-Health Point eHarare ngesonto kuviki edlulileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikombuza imbili esilonke eGwanda South ngi-Albert Mube.
Kwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yevele. Inyanga kaMfumfu yona le esikuyo ingeyokunanza lomkhuhlane. Silomongikazi kanye lelunga lephalamende unkosikazi Othilia Sibanda ongumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana olwe Women's Parliamentary Caucus kuleyo nkundla onguye osungula lingxoxo.
Ukudaba lwemvukuzane kungani kuludaba oluzathathwa sibili okumqoka ngoba kulezinyiso leziningi ngemigomo lapho esikhulume khona kabanzi njengabameli babantu abameli bedalo lephalamenti sisuka kwizigaba ezithiyeneyo zelizwe lapho esikhulume khona kabanzi ukuthi kuzamele ikhangelisiswe njalo idikleye njengephandemiki njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi kufika umkhuhlane wengculaza okuzayenza ukuthi kube lenzuzo kumbe ithe sikhangele kakhulu sikhulume kabanzi ukuthi ngahle ukuthi kungaba njani ukuthi kuma-taxi yona lawo athathwayo kathesi ikakhulu i-taxi yethukela le-taxi ye-airtime imali yangkhona yonke ithathe isandishwe iyesekela udaba lwemvukuzane. Sizaphuma sikhankasa abantu betshele bebekwazi ukuthi kuqakatheke kanganani ukuzivikela ngoba sikhangele nginani labomama abalwa nemikhuhlane yemvukuzane phose etshiyeneyo singasakhangelanga ngitsho kuphela yona i-breast cancer. Uthola ukuthi phakathi kwabomama abayi-100,000 syndrome. Abayi 61 anyali babe belani belo mkhuhlane wemvukuzane. So kuqakathekile ukuthi njengabomama kuzinto wonke umuntu ngoba labo baba lo mkhuhlane uyabathinta. Sizikhathaze ngokuyahlolwa nokuzikhathaza ngempilo yethu ukuze senelise ukuvikela lo mkhuhlane. Sizagqugquzela ukuthi kube le policy on cancer management. Kube yinto elotshiweyo okusemthethweni. Ngiphinde njalo ngikhuthaze wonke umuntu, ungaba ngumama, ungaba ngubaba lapho khona. Kuqakathekile ukuthi sihambe nini siyehlolwa, sibe zazi. Uyayehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane wemvukuzane. Umzimba wakho uwazi ngokuzihlola sonke isikhathi. Ikakhulu omama siyakhuthaza ngabe qeda laphana ugeza esithi i-monthly period, kumele bazihlole zonke izinyanga ukuthi bayalalo yini iqhubu elikhona elimilileyo emazweleni akhe. Sihlola ngesandla sethu esiselulile iminwe siyifake ngaphansi kwephapha lapha, sihlole sibhodisa ibele lonke, sifithizela ukuthi siyabula yini amaqhubu akhona silibhoda. Ngiyezi ukuthi kule qhubu masinyani nje kumele sikudidine siye sibhedlela, njalo kumele sikhangele ukuthi ingono zethu lokho zizokunjengokuba wena uzazi zingakhanyise zingani zigobele ngaphakathi kumbe zidonsekile ngaphakathi, njalo ukhangele ukuthi ilele lakho amavele akho ayalingana yini, ngoba ngokuzihlola umzimba wakho uzawakwazi ukuthi hayi amavele ami behlale ngapha. Kodwa ngabona eminye lilikhulukile linye zitshengisela ukuthi kukhona okwenzakala kulo. Lombala kumbe ijwabu elangaphezulu lebele lingaqalisa ukuma lithi xha ukuthi ungawubamba usuze ukuthi hhayi lokhu sekunganithwakho nayikuma okungaqedakaliyo, njalo umbala wangikhona uphenduke. Ebantwini abangamakhiwa kuyanjenganithwakhona ushayekile kulimele ngomuntu oshayekileyo. Kodwa kithi thina abantu abamnyama uzabona ukuthi ijwabu lengaphezu kwebele kuyathenduka engxenye kube lo mbala omnyama, kumbe kungani nje kungani into eyiphepho ikhala yakhona. Isiyabu langikhona sekungani kuloku yizikhalakhala ongangithabona kube ngani ikhathi le kufane le khathi le-orange khona khona kutshengisa ukuthi kukhona okwenzakalekeyeni.
Lapho sizwe umongikazi osebenza esibhedlela nonkosikazi Othilia Sibanda, ilunga lephalamende engumsekeli kamgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana olwe-Women's Parliamentary Caucus, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba.
Angalaphuma lendaba. Angalaphuma lendaba lajona lendaba. Angalaphuma lendaba. Angalaphuma lendaba lajona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela antshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-internet esebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook, ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kunhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome, ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni yeFacebook. Ngokubika kweZim Live, uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubhahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi buza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi, sixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlofu.
Hayi, ngiyakubonga kuba kuhlelo. Iye liqinise ukuthi abantu badliwe izimali ebulenjini lapha, kodwa kuqali namhlaphele kwintolopho into endala le. Ungavela ubuni contact ngumuntu ongamaziyo. uzibuzuza umuntu lo vele ukondakthelana namasikama zayathanda kakhulu uphumba ukuthutsha ndine kwesibili la injola besizile ukuthi if it's too good to be true it's probably false into yakuzithenjiswa khona abo mbe imessage yabe ukukhuluma yabonke lezi zinto into engeke yenzakale kahle kahle ukuthi ashiwine i-R5 million akuthi umbani komuntu songazwine i-R5 million so ama-offers anjalo into ababuya lazo then okunye abantu bakhona abahlala bephithekile bajahile xa sebevuna imali babele kokupressurize uyakwazi ukuhubha ayihamba kabili kathathu ukuthi bahlala bezele bejahile bene-pressure ukuthi hhayi yenza lokhu ukuthi kuzokuhambile kahle.
Nxa umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi sithi faka imali njengalokho okwenzakale kumayihlome kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kantsho ntshelo
okwenzakalayo kulindaba yokuthi umuntu uyabe nje kuthiwa yi-impersonation uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi hankomo umngane kasibanda wasapotha ithini njenje asinayo esazi kakhulu ngayo kokuthi uyahamba kwi-intanethi evule i-akhawunti ngegama lomuntu omngane wakho sela amapikisha asezoyaswele ngoba phela uyahamba kube laphana ipesi yakhe wathathe wafake kuprofile yakhe so nxa wena ungumuntu ongananzeli uyakwazi ukuthi ungananzeli umpilo ujoyine i-Facebook ngenxa ekubhayele ku-WhatsApp inamba le yomuntu omahle so indlela wamina engiyazi esebenzayo nxa uthule amamesezi anjalo yathi ngifoneka sikhulume lokho kuyasebenza it works every time because no scammer will call you andis ekasanabe wazi ukuthi ufuna ukutshasha ezinje impendulo zakuphaa yena iza kutshingisela ukuthi umuntu lo vele bezokushayela imali and then okunye kuthiwa i-investment fraud le kule-online trading kule-cryptocurrency trading these things are real and they are working kodwa laba abagila i-internet and babona ukuthi abantu njani bafuna i-quick money in general so uyakuthembisa ukuthi la ungafaka okungaka uzavuna okungaka kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality akazuthi ufake idola uzothaya yaba i-1000 some astronomical figures bakuyi-100 yaba 5000 khona kumele uhle ukushekisayo kulanto enjalo ungakhiphe kuqala ubaba usithi hhayi amhlophe imali yakho sinjesinje hhayi uzafika ku-10000 kumbe kubani ukuthi ufike ufake yini imali so that stage vele awulini.
Yiziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu okumele baziqaphele?
I-technology itshintsha nsuku zonke so labo bayaguquka so umzekelo sangawunika like ngithi ama-job scam into yomsebenzi bethi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje imisebenzi onje guaranteed izawela i-Norway umbe ePoland or kwelinye ilizwe kodwa kuze sokuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe ngiyalinganisa lapha i-500 ukuthi ibe i-express fee ukuthi sisebenze amaphepha akho omsebenzi masini kodwa hhayi nxa i-500 inganiya kubabela khipha i-350 ngaphana kudlala ngqondo zakho wena usuyawela ku-350 hayi over i-500 iningi ama-job scams then I'm sure le abantu bayayazi kakhulu i-email phishing laba bayakuthumezela khona ilinki ebulenjini ukuthi ungahlaba khona phana kuye kwenye indawo kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho bebhake ngani i-Facebook linike ama-pyramid schemes lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha $20 then usuqhatha abanye abayi-5 labo baqhatha abanye akula project ekuthintrayela
bakithi kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele lolo bekulohlelo liphuma lendaba litshone lendaba besixoxa lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungameli nkomo ungadinwa lokusasa Uhlelo abaculi bethu livikizihamba lomculi kamasikhandi ohlabela ngolimi lwesiTonga uSifelani Juma. Nangu exoxa lontu kwamela inkomo weStudio 7.
San Bonani, Valandi, Navatandi, Mkulo Ami, La Finella Kona, Izilami, Tabora, and Darania Sepping, Gagola says in Baku, Potorama, and Oksalani, La Fabula says South Africa, Oban by the New Savings in South Africa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngaxhumana nami enambi enethi 073 73 73 86, 073 73 73 86. Ilapho abangangithola khona inamba yase South Africa, ila abangangithola khona ukuthi mhlawumbe singakhulumisana ukuthi umculo wami bengayawuthenga kanjani, ngoba bengakawufaki endaweni kuma online stores, bengakawufaki. So bengaxhumana nami kule namba ukuze bewuthole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Sazobenzela okuhle bebekezele bekulinge. Sazobenzela phela okuhle ukuthi nje izinto zihamba kancane, ngoba ngingabi na sponsorship, ngingabi ne-management, anginalutho nje ngisazenzela.
Thank you. sihlukane isihlobo sike sikhangele ezinye zezigaba ezisokhela. Badlala ingqondo kubandla lezanu-PF ngozangena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Wathithibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Olibalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilani.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.